danori akatorwa nemutungamiriri weAmerica danori rina kunaka danori risina kunakira nyika yezimbabwe danori rakavanakira ivo aonesha mhuri dzavo butsuti harina kunaka vana vezimbabwe vana vezimbabwe vakatarisira kuti zvaitwa nemutungamiriri mutsva zvakanakira munhu wese tichienda mberi uku hatidiriizodzwa nyaya dzematwanisiiaematwanisii tiri kubva kupi isusu tichiona zvinhu zvishuvu zvichifamba zvakanaka nyore nyore
munoona hurumende ichizokwanisa here kugadzirisa zvinhu zvakadai seutongo hwejekerere kuitira kuti zvirango izvi zviwanikwe zvichizobviswa neamerica munguva inotevera
ndiri kuona zvichibviswa zvirango izvi tapfuura maelection apa zvinhu zvinenge zvakamba nyore sekuona kwangu vana trump ava inini ndine problem nedambudziko navana trump handidofunga kuti taita munyama kuti tasvika pandima yakadai tachida munhu ane pfungwa dzakaita saobama anofunga zvakanaka naka zvatrump zviya zviya inini ndongozviona kuti haaiwa senyika hatidi masanction taneta nezvinhu zvokuzvanonyonya dzamasanction toda kuti nyika yedu inake toda kuti tigadzirise nyika yedu tishande pamwe chete hatidi vamwe vanonga vanokumbira masanctions kubek door isisi masanctions tapedzerana nawo zvatinakira ndezvekubva kwamugare mnangagwa agadzirisa nyika nyika yatotanga kuonekwa kuti yaikuinda kupi nyika dzekumadokero ngavadzise masanctions zvinotitanganisira zvinhu zvakawanda and mainvestors haasi kuuya nenyaya iyoyo nozvizingira mainvestors anoda environment isina masanctions.